Musangano wafamba zvakanaka tatiri masangano ese anomirira vashandi. Musangano wanga waine vashandi vanoshandira hurumende nevashandi vanoshandira makambani akazvimirira ega. VEAPEX Council sangano unotevera vachange varipo sezvo nhasi vanga vachitivanga vasina kunyatsogadzirira. Saka taungana sevashandi vese vanomirira vashandi venyika yose tichitaura chinhu chimwe chete chatibatanidza cheurombo. Urombo hahunzwa nehurumende, urombo hahunzwa nevatinoshandira, wokuti vashandi vari kutambira mari dzisingatareve chinhu. Kunyange nevari kuongorora vari kuongorora vanhu vakutambura zvakanyanyisa, havachagoni kutenga zvokudya, mafuta haachatengeki, havachagoni kutenga chingwa, havachagoni kutenga nyama. Saka ndonyaya tatinayo tichitarisa kuti tofana kupedza urombo. Hurukuro nehurumende hakuna kwadziri kuenda, hurukuro nevetinoshandira hakuna.
Saka chii chasungwa mumusangano uyu vamutasa?
Musangano wanga uri musangano wokutanga kumbopanana njere nemazano. Tanga tine vana mazvikokota vezveupfumi, vana mazvikokota vezvemutemo. Taridzwa kuti tione kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikaonekwa pachena kuti hakuna kwatiri kuenda sevashandi. Kubva gore ra2018 upfumi hwevashandi waramba huchiderera pasi, mari dzavanotambira zvaramba zvichiderera pasi. Uyezve taoneswa zvenana mazvikokota kuti hatina kwatingamhanyira kumatare, nokuti hakuna zviriko kumatare. Matare haasi kunyatsokubata nyaya dzevashandi zvakanaka. Saka tazowirirana kuti inyaya hombe iripo ndeyekuti nguva dzese kubva munguva tisatawana kuzvitonga kuzere, vashandi vaiti kana zvaoma vaibatana nyika yese. Ndonyaya hombe tanyanya kusimbisa yekuti vashandi vese nyika yose vanofanira kuti vabatane, vorwira kodzero dzavo tichishandisa bumbiro remutemo, vorwira kodzero dzavo tichishandisa mutemo wevashandi nevashandirwi weLabour Act. Ndobedzi nzira yataona kuti ndoinoshanda. Saka tine zvizhinji zvatichagadzira tichienda mberi takabatana kudaro, zvatinenge tichiparura nokufamba kwenguva mukuwirirana. Tawirirana kuti vashandi kwese kwese ngatibatanei, hatinei kuti uri webato ripi.
Mushure memusangano uyu mune tarisiro here yekusangana nehurumende pamwe nevashandirwi kuti munge muchizosvitsawo zvabva kuvashandiri?
Pari zvino takawirirana vashandi nyika yese kuti chinhu chimwe chete chatinosangana nehurumende nevanhu vatinoshandira kutripartite negotiating forum, hatichangoendi kunokurukura dzimwe nyaya dzisina maturo. Takaona kuti tiri kukurukuriswa nyaya dzisina pundutso kuvashandi. Tinongoenda chete kana hurumende nevatinoshandira vati huyai titaure nyaya dzemari. Saka hatina donzvo ratabuda naro rokuti tiende kuhurumende, kunze kwedonzvo retakawirirana kupera kwegore rakapfuura. Pari zvino takatarisana nekuenda kuvashandi, pari zvino takatarisana nekukurudzira vashandi kuti kwese kwese kune mushandi batanai hakuna ari nani. Zvabuda pachena vana chiremba kuti vari kutambura, varayiridzi vari kutambura, vanoshanda kumabhanga vari kutambura, vanoshanda kumudzimba vari kutambura. Taona kuti munhu wese ari kutambudzika. Vazhinji vari kutambira mari iri pasi peinonzi food poverty line, yemari inotarisirwa kutenga kudya bedzi. Mari dziri kutambirwa navanhu hadzikwanisi kutenga kudya bedzi. Tikazotarisira mari inonzi apa ndopo unotanga kunzi uri murombo. Vanhu vese masectors ese ari kutambira mari iri pasi pemari inonzi munhu murombo. Saka hapana chatingataura kana pasingataurwi nyaya yemari. Chataa kutongoita isu kuti vashandi batanai tirwire kodzero dzedu.